Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunogona kupa kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emari yekunze. Mutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Mangwana vatsigiri venhabvu votarisira machikichori kubva kumitambo yemakotafainari yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vefodya vari kuyambira kuti vanogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300 million nekuda kwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Bepanhau reBusiness Times Live rinoti varimi vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panguva iyo fodya yemadiridziro inenge ichida magetsi nguva dzose. Vemakambani vanoti waomerwa uye changosara kukwidza mitengo yezvigadzirwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro esangano revakuru vemabhizimisi reCEO Africa Roundtable vaOzro Bina vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemakambani nenyaya yekudzimwa kwemagetsi.
Dambudziko remagetsi ratipfugamisa. Industry haichatozivi kuti yoita sei nokuti magetsi hakuna zvachose. Tikanga tichiti hakuna zvachose, tiri kureva kuti izvo nguva yose yatinofanira kunge tichiita mabasa hakuna magetsi. Dzimwe nzvimbo magetsi anouya pakati peusiku achidzokera mangwanani ngwanani kuma5. Saka kuti makambani agadzirise hwaro hwekuita mabasa munguva shomanini iyoyo hazvisi kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vakatanga kushandisa dhiziri kugadzira zvinhu zvichapa kuti mitengo yezvinhu idhure. Vamwe vakatarisana nedambudziko remagetsi varimi vefodya vakatonyora tsamba kuhurumende vachiti vanoda kubatsirwa nedhiziri sezvo fodya yasvika pakuda kudiridzirwa uye kuomeswa zvinoda magetsi kwezuva rose. Vanoti vachikuwana magetsi kwemaawa manomwe zvopa kuti vagone kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti $300 million. Magetsi ari kudzimwa mangwanani ozodzoka nguva dzemanheru vanhu vakawanda varara. Munyori mukuru muboka rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zvave kupa kuti makambani akawanda amanikidze vashandi vavo kuenda kubasa manheru.
Tuzokanganisa zvekare nemashandirwo evashandi nenyaya yekuti maemployers atointroducer tingati mashifti mamwe ane chekukanganisa vashandi. Vashandi vaishanda masikati vakudaidzwa kuti ngavashande usiku.
Vamwe vanoti makambani ari kushandisa majenareta edhiziri ava kudhurisa zvinhu zvichaomera vakawanda. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatongai Mateo vane bhizinisi rekuwacha hembe dzevanhu nemichina vanoti basa ravo rakanganisika zvikuru nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Bhizinesi redu ratinoita rekuwacha rati afekta mubhizinesi zvokuti tasara tisisina chekurarama nacho.
Vachitaura nechipiri pakupera kwemusangano wemakurukota, mukuru mubazi rezvemhando dzemoto Engineer Gloria Mayombo vakati dambudziko remagetsi iri rakanyanya nekuda kwemagwenye emagetsi ekuhwange ayo asiri kugadzirwa, sezvo vana mazvikokota vekunyika yeChina vakanonoka kuuya nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vakatiwa kuderera kwemvura mudhamu rekariba kuri kuwedzerawo dambudziko remagetsi munyika. Asi injiniya vari mushandi wekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vatendai munyanduri vanoti dambudziko nderehuori nekuita zvehukama pakupinza vanhu mabasa.
Kana usingausumudza chibhakira muparasitete vanemugovernment department haupromoti, saka vanhu vari kupromota vasumudza chibhakira vanenge vasina idea.
Vamunyanduri vakakurudzira vanhu kuti vashandise magetsi anoshandisa simba rezuva kana kuti sola.
Itaura kuti kune dzimwe nyika solar panel yava a standard roofing material replacing zinc, asbestos, tiles and so forth. Zarika. And also kune dzimwe nyika yato ebylaw kuna vada vakamusebha munoyo kana imba yako muchinoi. Unofana kuti plani yako iapprove.
Vanhu vakawanda vave kushandisa huni, izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekuchengetwa kwenharaunda zvichaparadza masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaDouglas Mwonzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundutsirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa musi wa18 mwedzi uno. VaMwonzora vazivisawo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvigaro zvose zveparamende nemakanzuro musarudzo dzegore rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMwonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachisidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Macho. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako, saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho. Zvagara zvichitika kuti munhu akasabudirira pasarudzo wamwe havagone kuziva kuti anofanira kuzoita zviri nani rimwe zuva.
Vati utungamiri hwese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa vaChief Ndlovu, sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri wasachigaro muzvare Yvonne Musarurwa hwakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi revechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa department remadzimai, saka tiri kutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
VaMwonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries paCongress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufilda ese 210 constituencies, tiri kufilda zvakare 1958 maward councillors, true field the president. Saka tiri kuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavamonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mustanding committee vari munational executive nemunational council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita madecisions avakatora iwayo including ekuti taakutoita manominations, but over and above ningi harisi basa renational council rekuchuza a president for the party or another leader. Zvinoitwa nemalower organs nemaprovince, but zvinge zvatangira kumawards going up.
VaMarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi, vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa. VaMwonzora vashorawo bato riri kutonga reZANU PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi.
Iri kuafecta maindustry, asi tiri kunyanya kuchema chema nenyaya vaya yevano warimuzi patara kunyanya nyanya vana vashava vanenge vachida magetsi saka tinoda kuti hurumende idzose ipe mazvipatara zvese diesel kana petrol remahara kuitira kuti pagova nemagenerator asingadzime kana magetsi asi
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakune ine zvimatongerwe enyika
zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti industry yedu iri kukura especially manufacturing industry saka naizvozvo kuti manufacturing industry ichikura inotorawo magetsi akawanda uyezve nyaya dzekurima kwedu nenyaya dzezvicherwa dziri kukurawo zvakawanda zvomunyika zvimbi zvekare zvinoshanda magetsi. Saka muri kuona kuti magetsi mazhinji ari kuenda kumaindustry mashoma achizowanikwa achiendawo mudzimba asi dambudziko rinogona kuwandudziwa. Saka zvemashoko kutsvaka kuita zvematongerwo enyika nevanhu vanofunga kuti magetsi anobikwa musadza anobikwa mupoto sesadza zvinongotitaridza kusandirisa kwavo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mune nyaya yanga iri kumatare dzimosva nhasi, dare ramagistrate raramba kurasa chikumbiro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere chekuti nyaya yavo yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo nekuda kukonzera kusagadzikana iraswe sezvo chikamu chavari kutongwa nacho chichityora bumbiro remitemo. Nyaya iyi yanzi ichazonzwika zvakare mudare musi wa12 ndira gore rinouya. Muzvare Mahere vanonzi vakati mapurisa ainge auraya mwana zvichitevera vhidhiyo yakanga iri pamadande mutande ichiratidza vamwe amai vaichema muHarare vachiti mwana wavo ainge arohwa nemboma nemapurisa akafa. Sangano rinoongorora mashandiro eparamende reVeritas rinoti gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari nemapazi ehurumende kana kuti Auditor General rinoratidza kuti bazi rezvemagariro evanhu riri kukundikana kuita basa. Semuenzaniso, bazi iri rinonzi rakatadza kushandisa mari inosvika madhora bhiriyoni imwe chete yakapiwa mubhajeti kubatsira vanoshupika zvikuru munguva yeCovid-19. Mari inonzi yaifanira kubatsira vakaremara, vari pamudyandigere nevamwe varombo. Chirongwa chekubatsira vana nemari yechikoro cheBIM chinonziwo hachina kufambiswa zvakanaka, zvakapa kuti zvimwe zvikoro zvipiwe mari yakawandisa. Mukupindura, bazi iri rinonzi rakati riri kutora matanho ekuti mari idzi dzidzoserwe. Zvimwe zvinhu zvakapiwa bazi iri sezvipo nesangano reUNICEF zvakaita semawheelchair zvinonzi hazvina kugoverwa kuvanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muchinafundo Paul Mavhima kuti tingwedivirawo panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vanoti zvakakosha kuti vanhurume vawane dzidziso yekukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhukadzi. Vanoti vachange vaine mabiko achaitwa nemusi wemugovera muHarare avakaronga vakabatana nemuzinda weCanada muZimbabwe nemasangano evanhurume ayo achapa avachapa mukana kuvanhurume kuti vawane dzidziso pamusoro penyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana kunyanya vasati vabva zera. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba.
Seshamwari yemwanasikana takabatana neCanadian Embassy tine mutambo watinawo kumoto Republic takatarisana nemhemberero dze 16 days of activism against gender based violence patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo budikidzwe netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana. Gore rino tanga tikatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya. Patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuita ana amai. Pavari kutakidzwa mutoro yekufirwa nevana, kutakidzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa. Patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo chitaura kuti isusu aiwa tinoda kuti vapari vedzimhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsurongo.
Tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatsana ne vanhurume. Sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri?
Pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume, but tiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu, asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa. Tichange tichibatirana pamwe chetepo zvakare neve Ministry of Women Affairs, tiri kubatirana zvakare nanapadare, tiri kubatirana na Fathers Against Abuse uye nana nayo kuti tiri kuti pamwe chete. It's time for action. All lives matter. Uyai tise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana, kwete munguva ino chete yatiri kuita mhemberero, asi gore rose zvaro mumwe nemumwane basa rekuita.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vachitaura namavhila Simhlanganya uye westudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutambi webasketball wemuAmerica, Brittney Griner, anga ari mujeri muRussia mushure mekubatwa aine zvinodhaka, asunungurwa mushure mekunge America yaburitsa muhusungwa Victor Bout wekuRussia uye anonzi aitengesa zvombo zvisiri pamutemo. Vachinyora Twitter, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati Griner atove mundege kuuya kuAmerica uye vataura naye. Griner, uyo akahwina mhenduru mbiri dzegoridhe kumaOlympics neAmerica, akasungwa musi wa17 kukadzi panhandare yendege muMoscow aine cannabis oil isingatenderwe muRussia. Akabva atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe muRussia musi wa4 Nyamavhuvhu. Kurwisana pakati pehurumende DRC nevakaipandukira veM23 kubva muna kurume kwasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vaenda muhupoteri vakawanda munzvimbo dziri munyika iyi. Kurwisana kwakanyanya kuri mudunhu reKivu, asi United Nations inoti vapinda muhupoteri ava havana zvekudya kana mishonga. Asi hurumende DRC inoti iri kuedza kubatsira vapoteri ava. Pachiri kuedzwa kuita nhaurirano pakati peDRC neRwanda, iyo iri kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana muDRC. Hurukuro dzakaitwa kuAngola neKenya. VM23 vasina kukokwa kunhaurirano idzi vanoti vachatevedzera zvakawiriranwa uye vachabuda mune dzimwe nzvimbo dzavainge vapamba. Nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi nevakawanda vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira ndiyo ichakanganisa mafambisirwo esarudzo dzegore rinouya, zvichitevera mashoko ekuti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mhirizhonga mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dzakaitwa kuBinga nekuGweru. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoti nhengo dzavo dzakarohwa zvakaipisisa uye kushongorodzwa pamberi pesarudzo idzi nevebato riri kutonga reZANU-PF iro rakakunda musarudzo dzakazoitwa kuWard 20 kuBinga. Asi ZANU-PF inoti iri kukunda nekuda kwekuti vanhu vari kufarira zvirongwa zvayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai vari muno muAmerica kuOhio pamwe nasachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegister Rumbira Vusango avari kuZimbabwe. Tatanga nekubvunza vaVusango kuti vanoti kudii nekukunda kwebato ravo.
Zvanga zviri obvious Zambia ichatongohwina ese akadaro. Ndaya kuti chakutaurwa pam background parikungotaurwa chete kuti mutungamiri weZimbabwe kombe ndiri ndanganga. Ndo vari kugona basa. Hatiti kunzwa anything dzine sisi ndaya kuti president wedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu. Vanhu vakuda zvinhu zvinooneka nevajonga. Kwete kutaura chete. Hazvokupa vanhu shungu nekudii pasi vanhuzia besa. Zvatova odds yapolitics chikene dziri kuti vakuno kunde zvekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the ground.
Maitala charumbira.
Vakaona kuti kune port for easy. Hakitika zvinhu zviri kupiwa napurezidendi mapurezidendi input nezvinhu zviri kuita zvimaprograms ese ari kumapurezidendi ari kubherekita dzechembere nevanhu vari on the ground. And now they go for by election they vote for comrade izi mangaga kana kanzo yavo kana MP wavo.
Maita vacharumbira. Vamuringai, nyaya tiri kukurukura yekuti ZANU PF iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti?
Aiwa, nyaya yacho tinoiziva. Kana ivo vacharumbira handiye zvine zvarototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nemi izvozvi. Saka zvavari kutaura izvi isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa neZANU PF pari free and fair. Hapana. Imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi. Saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election. Ngavaite free and fair election, vatipe mavoters roll, varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbunjikidza vanhu kuti vavhotere ZANU PF.
Vacharumbira, hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu, saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga?
Aiwa, vajonga itotaura zvedevelopment. Tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi. Tiri kuona isu kuti iko zvino hakuna provhinzi isina substation iri kugadzirwa. Haidyo substation. Hakuna. Tiri kuona kuti izvezvi zviri kupera kwaDisemba unozi. Wange ini president inenge yakutokita into the grid. Handika, mabasa akombe dzidi mandanga. Zvakaugwa nehama yangu mhirizhonga iyi ndiyo kambo ke-CCC tese pavanoziwa seZANU PF havatauri anything else vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights vanhu vakavictimizwa ndivanani vaivictimizwa chii
maita vacharumbira
minai ndipindure ipapo munyika inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu charumbira hakuna munhu anopiwa ipresidential input imii munogara kucanada munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega? Ndo zvati kutaura izvizvi setriple C. President havana kana industry yavanayo. President havana kana vanotopiwa mari nemataxpayers. Saka itaxpayer money yamuri kutaura iyoyo.
Regai tinzwe vacharumbira, dimu raitinzwe.
Kadini ishungu dzevanenge vakaziwa kana munhu akaziwa achibva ake kunesa maronda ake kuti takaziwa zvinhu zvinozikamwa ndetohuyahura hangu urombo muzukuru wangu ndibandiki uri mustate of denial. Which is not going to help you and your party mamanzi mashoma akara kuti tipinde mugeneral election. You need to wake up and smell the coffee.
Ndirikusmell the coffee. Sekuru pandikutaura inini ndirikuti why should the president give you input?
It is hakuna kana nyika one isina zvinhu zvinobva kugovernment. Yese chali kuzara president. Ndikati kuCanada kune mafunds magrants anotopiwa maprime minister Trudeau kuCanada. Anotopa women, kune aitonzi black women empowerment grant.
Vamuringai, pane vamwe vari kuti bato renyu kudzikira kwariri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures bato renyu reCCC munoti?
Isu tinotaura kuti ivo ngavaite worried nekuunza magetsi muZimbabwe. Zvekuti CCC haina structure kana kuti ine structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yeZimbabwe. Ngavaite zvavo, ngavasiyane. Isusu tiri kuziva kwatiri kuenda.
Vacharumbira, tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imomo mabi elections. Munoti iwe imi seZANU PF?
Isu seZANU PF, we are prepared to make sure that they will be chief during the harmonized election. Government is well prepared to make sure that mhirizhonga iri kuzoitwa. Ndiro saka musoro vati president vakapinda vachiti peace unity and development. Tese vamwe muchituma kuti violence vaya. Vabhenefita pamainput ari kubva kuna president. Havakwanisi kuzodzokera kuruma ruoko zvanga zvichiratidza all the time.
Maita vacharumbira, regai tinzoona vamuringai. Vamuringai,
tinonzwa vacharumbira vachitaura kuti hanzi vamunangagwa vari kutaura kuti ngakuite peace, kuitwe maelections nechii. Asi ivo vamunangagwa ndo head of security, ndo head yegovernment, ndo head yese, ndo head yemapurisa. mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu PF ari kuincite violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza
vanga vari nhengo yebato reccc vatimuringai vari parunhare kuOhio muno muamerica. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vezanu PF mudunhu renorth america varegista Rumbira Vhusango vari parunhare kumasvingo kuZimbabwe. Munhau dzemitambo, mangwana mitambo yemakota finari yeFIFA World Cup 2022 iri kuenderera mberi paine mutambo nenguva dza5 manheru pakati peBrazil neCroatia, kwozoti Netherlands neArgentina na9 manheru. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muongorori wenyaya dzemitambo vaBrian Musekiwa.
Mutambo weNetherlands neArgentina mutambo wakaoma kupredicta kuti ndiani achawina, but if you have Messi in your team, you can't bet against Messi. Saka ndiri kuona Argentina ichikwanisa kuwina penalties. Mutambo uri balanced for both teams. SMA nations aya ane maplayers are skilled enough to pull through, but ndiri kuona Messi's intelligence ne his skills achikwanisa kuwina. And World Cup indoye kupetsira ya Messi. Mutambi ari kutamba zvokutooneka zviya. Saka this is his only chance yekuti akwanise kutora trophy yaanga asina in his career.
Ko munoona sei nhoroondo yenyika idzi mumakwikwi eWorld Cup aya?
Tikatarisa also history yemanations aya kuti vanhu vakatamba sei. Manations aya anongori equal in terms of the skill and outcome. Saka anything can happen in a game of soccer, but the odds are favoring Argentina to go through. Saka ndingohopa kuti news dzati kunzwa dzekuti mukembi Argentina kune maplayers asiri kuwirirana. It's not true. Was no veringa concentration ne focus on the game. And also ndiri kuverenga also kuti my wingbacks and andishita wari what about Argentina, the left back anonzi Akura ne the right back varikunzi vadropka to prepare Netherlands.
Mazviona sei
zvino zvandifadza zvikuru, because ndanichiona vari vanhu vachiita ma mistakes in their defending. Kotwo also my players is under the way they are playing with Argentina. They are playing for Messi, but Messi akwanisa ku retire. I know something.
Ku Netherlands uko.
Netherlands iti mera simpa shukuru ku back. Tichangoona kuti zvinhu zvakamira sei, but it's going to be a very close game.
Nde vapi vatambi vatinga tarisira kuti vanga shura mare mu makota final?
My players to look for Netherlands kuna anonzi Cody Gapo. Ane 4 goals now in tournament and he's only 22. Anotambira Ajax. Yeah, and I'm Memphis Depay. Ndoma my players and got are very dangerous that Argentina should worry for. Then kwaita ku Argentina, my players that the Netherlands should worry for ndi Messi, Di Maria na Alvarez. Those three combination they are very deadly. Saka each team in enough weapons to cause the damage. Magames aya kwaakusvika ku magames yekuti it's now a chess match where my coaches now are playing the game.
Munorevei?
That's why muri kuona mamwe ma big names aakudropwa. Post coach anikakuona kuti tasvika panguva yekuti hatichakwanisi kunyengererana, taangotamba bhora sebhora.
Vanoongorora nhau dzemitambo vaBrian Musekiwa vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm, nhasi tiri kutarisa nezvemazuva 16 ekushoropodza mhirizhonga yakanangana nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emadhora emari yekunze. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwa zvekutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muDC ndokusiyamina Keino Gumede Saidi.